takaparura kubatanidza chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema nezvimwe zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekuti upfumi hwenyika huenderere mberi, zvinenge zvakabatana nezvirongwa zvinoita seZim Asset ne-10-point plan yakabudiswa naPresident Ramaphosa.
Vamwe vanga vachiti Honorable Zhuwauna, Honorable Chinamasa vanenge varimirana kumuganhu ave makara asionane panyaya yemutemo iyoyo wekuendesa upfumi kuvatema. Mungati muri kuwirirana here?
Tinowirirana. Handiti munozviziva kuti tiri mazisazita. Ndimukoma Patrick, ini ndinonzi Patrick. Hatine usawira hwedu, taidya madora tese, tichinwa maheu tese musi wesvondo.
Saka maakuwirirana kuti motora nzira ipi?
Hapendo vakanga vagutoo nyemba vairota zvavo.
Tichitarisa zvamakaparura, ngatitarisei nyaya yezviwanikwa, zvinenge zvichifamba sei?
Nyaya yezviwanikwa, zviwanikwa zvakaiswa munyika yeZimbabwe naMwari kuti zvive zvichibatsira mhuri yeZimbabwe yose. Saka pane makambani anenge achiita mabhizimusi ekuchera zviwanikwa, makambani ayo anofanirwa kunge achishanda nemaorganization dzehurumende anonzi madesignated entities, kwete kuti zvinzi ashande napombi yadonha kana kuti kitsi yatota ari mumwe chete. Zviwanikwa zvenyika zviwanikwa zvinofanirwa kunge zvichibatsira ruzhinji.
Hurumende iri kutiwo vanhu vese vanofanira kunge vauya nezvavarida kuita, kana kuti hatingati maplans avo, musi wa31 kurume vachiudza hurumende kuti izvi ndo zvatoda kuita kuti tinge tichiendesa upfumi kuvatema tichienderana nemutemo wenyika. Chii chinoitika kune vanenge vasina kuita izvozvo?
Vanenge vasina kuita izvozvo vanenge vachikora mutemo wenyika, saka tinozotorawo matanho anoenderanawo nevanenge vachikorawo mutemo yenyika.
Vamwe unaribhozhowa vari kuti mutemo wakadai unenge waakuita kuti vanhu vatye kuzotanga mabhizimisi avo muZimbabwe.
Avo vanenge vari vanhu vasingazive zvavanenge vachitauravo pamusana pekuti mutemo wakadai uri kune nyika dzakati kuti wandei. Chiri kukanganisa vanhu kuti vauye vazoshanda nemhuri yeZimbabwe inyaya yemasanctions akaiswa neAmerica.
Asi kavamwe vari kuti nyaya yeuori iri kukanganisawo zvinhu, Honorable Zhuwauna.
Aiwa, izvozvo zvazvimwe zvinhu. Ndinotaura nyaya yeindigenization kababa, maa kutaura nyaya yeuori. Handiti kune vaconstitution pane matore corruption riri paconstitution. Regedzai kaivawo vete basa ravo.